avo vatenderi vesvondo yeRoman Catholic yeUganda Matthias Muharare umwe wafamba nemugwagwa vakatakura chipianiso vasati vaenda kuchechi yavo kunoita munamato weGood Friday. Mumwe mutenderi amai Eugenia Piri vaudza Studio 7 kuti nhasi izuva rakakosha zvikuru sezvo ndipo apo Jesu akafa akaenda nezvivi zvavanhu vese.
Zvatiri kuita izvi mucherechedzo wekurangarira Ishe wedu Jesu Kristu maroererwa akaitwa pamuchinjikwa achifira isu kuponesa isu vatadzi. Zuva ranhasi tinorikoshesa nekuti ndo rakafira Ishe Jesu Kristu isu vatadzi kutiponesa. Zvavakaroverwa musi uno watinoti Good Friday akaroverwa achibva aenda nezvivi zvedu zvose, ndosaka tichiri koshesa.
Mumwe wechidiki apinda mumunamato wanhasi Abraham Moyo anoti ari kufara zvakanyanya nhasi nekuti ndiro zuva musiki vakaratidza rudo rwavo rukuru kuvanhu vese.
Munoona kuti zuva ranhasi rakangonaka pakuti izuva redu rakapiwa naMwari. Mwari wakatifira kuti svitike tizogedhidhe zvisinza akatinawo. Saka munoona kuti tinofanira kupembera nekufara nekuselebhrita zuva ranhasi zvakanyanyisa chaizvo.
Reverend Sam Malunga veteHealer Christian Network vaudza Studio 7 kuti vatenderi vemachechi mashanu ari pasi pemubatanidzwa uyu vakaungana kuMelford uku vari kunamata vachicherechedza kurovererwa pamuchinjikwa kufa nekumuka kwaJesu Kristu. VaMalunga vanoti vafara kuti vatenderi vauya neuwandu hwavo kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika.
Kuda kwevanhu veZimbabwe kunamata kutaura chokwadi, vanhu vakaungana muzviuru zvavo nzvimbo dzakasiyana-siyana vachishumira nokurangarira kuroverwa kufa nokumuka kwaJesu. Izvozvi zvinhu zvichitaura kudai kunyange zvisina kumira zvakanaka, asi kuda Mwari kuri munyika yeZimbabwe, kwevana veZimbabwe, vanhu vanga vakaungana Jesu yedu kuno kupadinira reteera kishinyedoki shamakereke mashanu atinoti VN5 aiwa tikaungana nouwandu hwedu kuno kuMelford.
Asi Pastor Kava Mugwadi vesvondo yeChrist Life Church vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo Good Friday riri zuva rakakosha sezvo riri zuva rakaunza ruponeso nekuregererwa kwevatenderi vechikristu. Nhengo zhinji dzesvondo yavo dzatadza kuenda kugungano resvondo yavo rekucherechedza zuva iri kwachivi kumasvingo nekuda kwekuoma kwezvinhu.
Zvatikanganisei nokuoma kwakaita zvinhu, nokuti upenyu vanhu vatanga tichitarisira kuti vanogona kuuya vazhinji vakundikana nokuda kwenyaya dzemari dzamabhazi nokuda kwekuoma kwakaita zvinhu uye nekugadzirira chaiko mari dzinenge dzichidiwa pachikafu nezvekudya vari pako, vazhinji vazvikundikanei. Ndo nhamba yacho iri nayo bataisiyo vatanga tarisa.
Vatenderi kubva kumachechi akawanda vanoungana vachinamata kutanga nhasi kusvika musi wemuvhuro apo vanopembera kumuka kwaJesu mukufa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.